Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 11 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kufara zvikuru, tiri kutambira danho ratorwa naMeya Vegetari Harari, nokuti idanho rinotaridza kuti vanoziva kuti miguta ine vanhu vanotambura.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeserwa midziyo yevanhu vane zvikwereti kukanzuru.
Vavariro yedu yeZimbabwe ndeyekutengesa zvigadziriko zvakawanda kunze kwenyika. Tiite mari totiwandutse upfumi, tiwandutse mabasa, asi ndo patinoita hobho nemadhokumendi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti uori hwokanganisa vanoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe.
Apa paitaridzwa namasimba, hatina kuputsa dura, takandocheka inonzi iyo key yaakaisa iye yekuti koya yakwete union key.
Vachinotimba voramba nyaya yekuti vari kuita rusarura pakupa vanhu chikafu kubwera South. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi isichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeswa kwemidziyo yevagari vane zvikwereti kukanzuro. Kanzuro inoti vagari, mapazi ehurumende nemakambani vane zvikwereti zvinodarika mamiriyoni mazana matanhatu kukanzuro. Izvi kanzuro inoti zvapa kuti itadze kuita mabasa ayo akaita sekuwanisa vanhu mvura, kugadzira migwagwa nezvimwe. Asi mushure mekupiwa gwaro renyunyuto nevagari vari kutengeserwa midziyo, vaManyenyeni vanonzi vati kutorera vagari midziyo kwange kuchiitwa nekambani yeWorld Cash Debt Collectors kumbomira. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wesangano revagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimba rashe mwoyo.
Nyaya yatanga tiri mushishi nayo kubva gore rapera, tichizama kuti tizivise makanzuras edu, tizivise even meya vedu nevashandi vekanzuro kuti haisiyo nzira yakanaka yavanofanira kunge vachishandisa pakukolekta zvikwereti. Hongu zvikwereti tinazvo, hatina kuramba kubhadhara, asi nemaomero akaita mamiriro emupfumi munyika, vanhu vanongobhadharawo pashoma pashoma pavanenge vakwanisa kwete kuzotumirana vanhu vanoiva vachitora midziyo munenge mushandisa uye inoitawo kuti murarame zvakanaka mumaguta. Handingangoti idambudziko kutanga tinaro kwenguva yakareba kubva gore rapera, kubva pakanzi vanhu havaite basa rokuronda zvipereti zvatinazvo kuguta reHarare.
Vanhu vanga vachirasikirwa nemidziyo yakaita sei apa?
Vanhu vanga vachitorerwa midziyo yemumba, midziyo inosanganisira mafridge, midziyo yekubikisa, midziyo inongoshandisiwa pamba yakaita semawardrobes, mafridge anambotaura, furniture inoshandisiwa pamba.
Saka pane zvakatotengeswa here?
Kutaura kwatiri kuita kunoku, vagari vakawanda vane zvinhu zvavo zvakatotengeswa, asi hapana kutobudawo mari yakatowanda yekuti inganzi ingabhadhara zvikwereti zvavanga vanazvo. Zvinhu zvatengeswa asi munhu achingori nechikwereti kuguta reHarare. Saka zvinhu zvakatoitika zvatiri kutaura izvi, asi zvinhu zvokuti zvanga zvirongwa kuti zviitwe, zvinhu zvakatoitika.
Saka kanzuri yazoti kudii manje mushure mekutaura navo?
Meya veguta reHarare vaManyenyeni vaanyorera vashandi vavo tsamba vachivaudza kuti vamise veWorldCash pamabasa avari kuita, vavamise basa ravo rokuinda kuvagari vachinokurega midziyo yavo vachitengesa. Saka tiri kufara zvikuru, tiri kutambira danho ratorwa naMeya veguta reHarare, nokuti idanho rinotaridza kuti vanoziva kuti muguta mune vanhu vanotambura.
Asi ko imi sevagari munoti kanzuri ingashanda sei isina mari kana vanhu vasiri kubhadhara mitero?
isusu nyai yotinogara tingoitaura hapana mugari asingadi kubhadhara ende hapana mugari ane mari asiri kubhadhara dambudziko ringova pakuti vagari havatori nawo chouvira havana chekubata munoona maomero akaita zvinhu munyika
sachigaro wesangano rekra vasimba rashe mwoyo vari parunare muHarare. Mumwe mugari wekuchiredzi vamako shoko vanoti vachiri vakamirira kunzwa kubva kumapurisa nezvechikumbiro chavo chekuti varatidzire nezveuori hwavanoti huri kuitwa nemunyori mukuru weguta ravo vacharles muchatukwa. Sangano reUnited Chiredzi Residents and Ratepayers Association kana kuti UCRA rakaisa chikumbiro ichi musi wa15 kukadzi kumapurisa richida kuzoratidzira musi wa1 kurume. Kuratidzira uku kwaida kuitwa pamahofisi ekanzuru. Vagari vanotiwo kanzuru iri kuita zveuori pakutenga nekushandisa midziyo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vashoko.
Hatisi kufara zvikuru nekuti pane zvinhu zvakawanda zvikuru zviri kuitika mukanzuro imomo. Zvinoratidza kuti hazvisi kuita kuti zviende sekanzuro mberi kana tichitaura kuti kanzuro tinonga tiri vagari vemuchiredzi ndopira rokutanga rinobata pakanzuro. Tichibva ipapo tozotine vashandi vekanzuro tinovasanganisa ipapo pozoti iyo management yacho management inonge isinei nevanhu inoita sekuti even vakatarisa kuti havadi zvinhu zvinopuwa nevanhu vechiredzi zvavanonge vachichema kuti iye ndichakwanisa chiredzi iri zvakati 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 havatarisiri izvozvo vanongoita mazvokuda zvavo havanei nevanhu kunyange vanhu vakapa zvinhu especially panyaya dziya dzekupfuura dziya dzebudget vanhu vakanga vakatsikirira zvikuru vachitaura kuti tinoda zvinhu zvakati tinoda zvinhu zvakati tinoda zvinhu zvakati asi unozoona ivo vanongoitawo kungounganidzawo vanhu havo asi zvinotaurwa nevanhu havanei nazvo.
Tiri kunzwawo kuti imi muri kuda kuratidzira uye makatozivisa mapurisa nezvedanho iri makapindurwa here?
Ya mapurisa akambodana vamwe vedu vachida kunzwa kuti zvakamira sei ikoko asi zvinongoita zvekuti vanongonzvenga nzvenga unonzwa kuti mukuru wemapurisa pari zvino haapo kuti ava anokupai mhinduro yakakwana kuti zvakamira sei nekuti isusu tinoda kutevedza gwara rechokwadi rinofanika kunge richiitwa kuti tisvike pakuti tipe nhunhu dzedu kunhafu dzedu kukanzuro yedu pamwe chete nekuti patinosangana navo kana tikavadana vekanzuro havasi kuuya saka isusu takuda kuti tiratidze zvinhu zvedu zvetinoda kuti tivaratidzire kuti isusu vagari vemuchiredzi hatisi kufara.
Mumwe mugari wekuchiredzi vamako shoko vari parunare kuchiredzi kwakare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nhasi tiri kutarisa mashoko ehurumende ekuti yave kuda kuvandudza urongwa hwekuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika kana kuti ease of doing business. Zimbabwe ine makore akawanda ichitatarika kukwezva vemabhizimisi vekunze vanoda kutanga mabhizimisi munyika. Izva pakuti upfumi huende kumawere. Hurumende inoti iri kuvandudza zvinhu gumi nezvitanhatu zvakanangana nemakambani. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano avo vanoti hurumende iri kutodya manonoko.
Izvi zvakatinonoka zvingati zvakatanga tichangopinda paindependence. Petakapinda paindependence ndio petinga takatanga nyaya dzekuti tinoda kurerusa matangirwo emabhizinesi nemafambiro emabhizinesi. Ndokupa muenzaniso, kana uchida kutengesa zvinhu kunze kwenyika kubvisa muZimbabwe kuendesa kukunga kusouth africa kunga kuEurope unoda kufila madhokumendi anosvika 10. Rimwe dhokumendi racho unofanira kunotora kumazoe stationery rinoratidza kuti zvinhu zvotengesa zvinhu zvakachena here, zvakamira sei, zvinomita mastandards here. Uri kubva kuBulawayo kudriva mota uchipfuura matoget uchisangana namapurisa uchiitorwa mari namapurisa parodhi uchibhadhara matoget akawanda wasvika waenda kumazoo kuya usvika ofisa wacho haapo aenda kuHarare womirira orodzoka ukasadzoka bheke kuBulawayo worara muhotera asi unoda kurwisa kufaita kuti unoona kunotengesa zvinhu kunze kwenyika. Zimbabwe pairi nhasi inotoda mari kunze kwenyika dzimwe nyika kubudikidza nekutengesa zvinhu kunze kwenyika asi munhu ndiwo paanonzi anofanira kufila madhokumendi 10 and unoona zvinoitika muZimbabwe nenyaya yeuori hwawanda dhokumendi rese rese rinonga achifirwa icorruption uri kubuda mari paunozopedza kupera madocuments aya wabuda mari akawanda waakuda kunotengesa zvobva zvakaomera kuti unokombita nevamwe kunze kwenyika asi mukaenda kune dzimwe nyika panda madocuments 4 ekungoratidza kuti ndo uri kutengesa zvinhu kunze kwenyika madocuments anofanira kuwanda kana uchida kuti vanhu vasatengesa kunze kwenyika asi haingaiti nyika isingatengesi kunze kwenyika vavariro yedu yezimbabwe ndeyekutengesa zvigadziriko zvakawanda kunze kwenyika tiite mari tiwandutse mapfumi tiwandutse mabasa asi ndo patinoisa hobho yemadocuments madocuments iwaya haifanira kunga tisokudhara
ko kuvhura makambani kuri nyore here
uchida kutanga business unotora mazuva akawanda anopfuura 100 uchida kuti uvhure kambani ndo saka muri kuona kuti mabhizinesi mazhinji small business vanonzi vari informal kunzi informal hakusi kureva kuti uri mudiki kuri kureva kuti hausi kuzivikanwa nemitemo yenyika hauna kurejistwa vanogorejistwa sei kuna kuti uvhure kambani unoda $300 iri kudhura nechekutanga madocuments akawanda unofanira kuita mastage akawanda kuti ukwanise kudini kuvhura kambani saka zviri kuita kuti vanhu vari kuita masmall business vasakwanisa kuvhura mabhank account vasakwanisa kunge vachiita business nemazvo saka chirongwa chekuparura vafambisirwa akanaka ebusiness nekuderedza mitengo inosangana nevanhu vari mubusiness chakatononoka hurumende iri kugona ipapo vakatanga zvavo 2015 muna September taani pane mabhill anosvika 13 amirira kuti aende kuparliament dambudziko racho maindire kuti tiri kuinonokera Colgate mazino echipera
ko kune dzimwe nyika vanofambisa sei zvirongwa zvakadai
kurwanda zvavanoita vanongogara muhoo woti chinji kutinisa murwanda wowirirana wobva watochinja mitemo ipapo manje muno muzimbabwe takawanza chikoro ende chikoro chiya chakutipandukira manje kuteera mitemo chifungai kuti kubva 2015 September kusvika pari zvino tine mabhills itagadzira akaapruvhwa necabinet aakuda kuenda kuparliament 13 saka upenyu kwahwo tikutambisa nguva mazino ari kupera tinonova kukwesha mazino necolgate saka chirongwa chekuparura chakakosha asi ngatifambe nekukurumidza nekuchimbidza kuti tikwanise kuparura chirongwa ichi nekukwanisa kubvisa zvibinga mupini zviri kukanganisa vemabhizimisi zimbabwe kutengesa zvinhu ai kutengesa kunze kwenyika zviri kudhura nenhau yemimwe mitemo isina zvinhu zvinobatsira neredi tape kunyange inyambari corruption iri kuwanda nekuti pese panongosa kana nemunhu pane corruption saka imwe mitemo yadao chinja ndeyekuti pashandiswa inonzi egovernment kushandisa macomputers neinternet woclear voces woshandisa system emasoftwares anonge aiswa zvinhu zvakakosha nekuti zvinorerusa macues
asi kubvira zvaparurwa chirongwa ichi muna 2015 Dr Mugano pane zvimwewo here zvinobatika zvaonekwa zvichigadziriswa
chinobatika paground hapana pane mastage mairi pane stage yekuti patanga taparura chirongwa toita mitemo inonga yavapo mitemo iyoyo inofanira kuchizokomunikatwa kuvanhu kuti ichizooneka kuti vanhu vaone kurerukirwa kutaura kunoko vanhu havasati varerukirwa nekuti mitemo iyo haisati yavapo tiri kuti mabhill akaapruvhwa pacabinet haisati yamutemo unonzi legislated mutemo unobuda kana wapinda muparliament wadibhetwa muparliament wosainwa napuresident ndo panonga paana mutemo ndo kuti vanoshandisa mapazi ehurumende vakwanise kuinforce kuti ukwanise uchishandiswa saka izvozvi tiri kungofamba tiri vana veisraeri vari kubva kuijipita kutira kuona kuti tiri murenje hasi tasvika kucanaan asi tiri kucanaan iyo saka tinofanira kuwanisa nhanho kuti svike mucanaan
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paunivhesity of zimbabwe Dr Gift Mugano vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kutarisa nyaya yematambudziko akakonzerwa nemafashamu emvura kuBuyera South uye nyaya yekubatsira vanhu nezvekudya nezvimwe. Mazuva apera mumiriri wenzvimbo iyi vaJoseph Chinotimba vakapomerwa mhosva yekutora chikafu nechisimba kubva kuna kanzura weMDC vachipa vatsigiri veZANUPF asi vaChinotimba vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChinotimba tikatanga nekuvabvunza kuti zvii zvakaputswa nemvura mudunhu ravo.
Of course kwakabatwa dine bridge hwani rakatsemuka riri kundinetsa but as I'm talking now I'm happy with the Minister of Roads Comrade Joram Gumbo. Even iwo ndiri kutenda vakandibatsira ndine vanhu vakandibatsira vana Steel Force nevamwe vakandibatsira vamwe matombo Bikita Minerals and so on kuti bridge iroro rigadzirwe nokukasika but chatinetsa ndechekuti riri kunetsa kugadzirika nokuda kwekuti mvura yacho haisi kuvara kuti titsere tiise makoramu potombomira tomira kuti mvura iite shoma saka asi hakuna kunyanya kutorwawo sezvakaita kumwe asi totenda Mwari because Mwari panenge pakutukwa mugabe manhingi Mwari anonaisa mvura. Vanhu vanga vakuti mugabe ndounotomboraisa naye Mwari kwakuchinaisa mani. Zvatitaridza kuti come 2018 we are going to win. Hapana anovhota nedumbu, tinovhota nekuguta.
Saka zambuko iri kana kuti bridge riri papi chaizvo vachinotimba?
Bridge riri panodzipwa Muzeze River, Muzeze River panyadi. Kuboera sauti. Muzeze River, that is Nyazizi Parallel. Ndo pariri. Endi wewe pressing. Kana uine mari yekuti basira ikoko kwa. Ungango gari kwa America. Usina mari yekuti basira ka. Can you send your gift to us? To tenda chazo. Nema kuma tatu mana. Kuti pressing ya ruku gara kwa America. Saka naka. Unza mari kuno kwa uruku uri. Ama hara ikoko kwa. Tiwa kite bridge.
Kupa yedze chikafu hapa, zvakamira sei?
No, chikafu hama wekweka. Ndo sakota kutaura kuti mari anesu. We are not going to have my election in 2018 in Jeshivota Nedumbu. Goreli Nedumbu, no vota matumba haka kuta. Enda kuna anenga ajiti, gaya hapa. Chagudiwa ipapa. Who is Chinos? It is the constituents of Boera South. Who is in Ningi? Then the people are going to vote because of Basaroru Kita. That's all. Tono Saganaiko.
Asi pane mamwe mashoko atakambonzwa kuti vachinosi vazoputsa dura vakatora chikafu changa chirimo vakanyimwa MDC vachipa vezanu PF inyaya yechokwadi here?
Zimbabwe yese hakuna MP akafanana nachinotimba. Hakuna MP anodiwa nevanhu whether ma MDC, whether ma zanu PF, whether man akafanana nachinotimba. Therefore ndinozi chinotimba wevanhu mwete chinotimba wezanu PF asi wevanhu. Meaning whether MDC is NPF into Diri in Diri MP we run. If you ask my MDC constituent mount, Vanota, Chinaga and MP Agapana Chinotimba since independence. Saka that one is a liar, Muna knows Nyepera Ake Akawana Kuti Akun was a Kita. That gentleman, the candidate of that word 33, the compact staff. Ndoda kuti upe wanhu ndakamupa chikafu musi wemande. Ndobva ndamufonera foni kuti unofanika kupa vanhu musi wechitatu. Chidaidzira chipiri chitatu vanhu vane nzara. Vanhu varye chikafu. He didn't do that. He continued saying, handiteereri zvandinotimba ndinozopa vanhu chikafu musi wesvondo zuva randinoda. Then I say no. Hausi wakatsvaga chikafu ka. I respect you ndakuti panhu chikafu musi wechitatu. Iwowo wakuti handipi ndozopa zuva randinoda. Then ndakamutaridza masimba. Apa paitaridzwa namasimba hatina kuputsa dura takandocheka inonzi iyo key yaakaisa iye iya yekuti koya yakwete union key iya iya dzeya dzepadura dziya dzepamatura dzaita kunanama yedu ndobva ndaita ndeyakeka haizi yechikoro then ndakamuchekera ndobva ndamupa futi imwe yacho kuti asori wakaishanda mari yako ndobva ndadaidza vanhu. Whoever was there benefited. And I announced was it and I'm back with the following month. The Gamba with the Iri Mandi. I got the way I would turn up and deal with the chef with the Kanga Nisa. But I got with the end of power and the Kabu Mangmanu Nesa Uno Chipiri. He have to do so. Chaka, I was teaching him how to sit with the people.
Mumiri Webuera South, Mdare Paramendi, Joseph Chinotimba, Varuparunare Muarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinoitwa nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chamunopakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro na amai Monica Mutsvangwa vanova ivo sachigaro ve Women's Parliamentary Caucus vakamirira ivo bato rezano PF. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mutsvangwa.
Makadi henyu ndinotenda chose kundunzwa pa program ino.
Mungati tsananguriro kuti zvirongwa zvipi zvamuchange muinazvo ku United Nations ku New York pamusangano wemadzimai.
Musangano wemadzimai pasi rose nyika yese unoitwa gore roga roga ku New York pa United Nations. Naizvozvo gore rino unenge uchitanga musi wa 13 kusangana uchipera musi wa 26. Uku ndokwaunosangana neshasha dzese dzepasi renyika nevari kutungamirira madzimai vanoshanda nemadzimai, maministers emadzimai, maparliamentarians nemainstitutions akasiyana siyana kunyanya maCSOs, macivic society organizations.
Zvii zvamuchange muchizeya kumusangano iyi?
Zvatakagona mugore rapfuura, zvatakanga tawirirana pakapera CSW gore rakapera, kuona kuti ndezvipi zvakaitwa, zvatakagona kubudirira ndezvipi, ndezvipi zvatofanira kuita tichienda kumberi.
Zimbabwe ichange ine zvirongwa zvipi pamusangano uyu?
Isu senyika gore rino tinofara kuti ukatarisa program tinenge tine 2 days zvichaitawo maprograms eZimbabwe. Zimbabwe ichange ine side event yayo yekutanga inenge iri kutaura nezve human trafficking. Apa tinenge tichitarisa nyaya dzekutorwa kwakawanda kwanga kuchimboitika munyika medu, kwekuti madzimai nekudaro kuti mabasa akunetsa munyika medu vaigonawo kuwana kufuririka kuti handei tinokutengera tiketi rendege uende unopiwa mabasa osvika kukuweiti uchawana basa unenge wakutambira $600. Apa madzimai nenhamo nekufunga nhamo dzaana mai nekufunga nhamo dzevana mai vamwe vanenge vari machild headed families woona kuti pamwe dai ndikaenda ndikatambira $600 pamwe ndine zvandingakavha mumba vasingatozivi kuti wawira mutsaona yakaomarara. Naizvozvo takashanda pamwe chete nemadzimai vedu. Tine macivic societies akasimbarara chaizvo munyika muno. Madzimai akamira nenyaya dzekumirira nyaya dzemadzimai. Dare reparamendi ndotungamirira vakuru madzimai ese mudare reparamendi yatinoti Zimbabwe Women Parliamentary Caucus. Inosanganisa madzimai anobva kumapolitical parties ese, ini ndiri chairperson wawo. Takagara pasi tikatarisa nyaya iyi tichidzidzisana kuti kana tapinda muparamendi tinosimudzira sei nyaya iyi kusvika nyaya iyi vana vakanga vatorwa kuenda kunana kuwait kumiddle east uko vazhinji vakadzoka vachiuya vachizotaura kuunhapwa hwakasvikosangana nawo ikoko. Naizvozvo tinoda kuti titaridzirewo nyika kuti nyaya dzehuman trafficking dziri kuitika, it's very real and it is sevanhu vatungamiriri tinofanira kutarisa kutadzidzisa vana vedu, vanasikana vedu kuti varege kungowira vakanga vasangana nevanhu vanoti zvinhu zvese zvakanaka totokutorai toenda nemi toenda tonokupai mabasa.
Zvii zvamuchange muchizeya senyika?
Nyaya huru sayati kufamba nayo sedare reparamendi madzimai pamwe chete neministry yedu yemadzimai inyaya yekuti pakabuda mutemo unonzi SADC model law on eradicating early child marriage. Inyaya hombe chaizvo iri kunetsa. Zvakaonekwa izvo kuti tikarega kumisa nyaya iyi vana vachasvika kuma 15 million munyika reino rese vari below 15 vana vane vana vavo. Zvoreva izvo kuti kana mwana aroorwa ari mwana mudiki watoparadzwa upenyu hwake. Nokuti tinoziva kuti 13, 14, 15 years vana vari kuonekwa, vamwe vanoita zvokupirwa vachinzi tikuri pangozi, vamwe vanonzi ngavaende kumusha kwaningi nekuti kune mari tigopuwa mari nenyaya yepovhati. Isi takutoti mitemo ngaiomesese, tikanyora mitemo isingaitwi implementation hazvibatsiri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Honorable Monica Mutsvangwa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa mazita, mazita, neno ndinofara kuva pachirongwa chedu chekutaura nenyaya dzedu dzinokonzena isu madzimai.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nava Albert Diogo vanove social welfare officer kana kuti vanoona nezvemagariro evanhu vachimirira bato reMDCT mudunhu remukumbura. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaDiogo.
Ndinotenda hangu ndinozvigamuchira mazviita enyu maringave nemi.
VaDiogo, tinoona kuti imi munomirira social welfare kubato renyu reMDCT kudunhu remukumbura. Mungatiudza kuti zvii chaizvo zvamunee muchiita sasocial welfare officer weMDCT?
Right. Zvimwe zvandinoita ndinotarisana nevanhu vakasangana nemhirizhonga vakavhitimaizwa nguva yezvimatengero enyika. Saka ipapo ndopatinoshanda tichiona kuti vanhu ava vakavhitimaizwa sei, chii chakaitika mukati mavari, nokuti kune vamwe vedu vakapisirwa dzimba vasana kuisira neni, vamwe vakatorerwa zvipfuwo zvavo, vamwe vakaremadzwa, nanhasi nevamwe vachiri kushungurudzwa. Madzimai yamwe yakashungurudzwa chaizvo hazvamusingakwanisi kuti nditaure paredhiyo. Munozivawo zvinoitika panguva yejambadya vobato iroro raibata rairwa vanhu vacho ivavo waita zvinhu zvinonyadzisira kwazvo. Vanhu vakadzimaizwa konzero nekuda kwezvematongero enyika. Ndo zvandinoita izvozvo.
Saka imi kana makamaziva kuti Kandemiri akashungurudzwa nezvematongero enyika, chii chinozobatsira Kandemiri kunze kwekungoziva kwenyu imimi?
Ipapo pakanaka. Kana ndichinge ndaziva inini manje, ndinoendesawo kuakuru angu kuti munhu iyeye akakuvadzwa kana paakaroya kana akakushungurudzwa nezvakadai kana kutungwa kuinfect wakarepwa semadzimai kana kuvarume kusungurudzwa isanganidzwana naizvozvo, ndinoendesa kuakuru angu. Kune chikoro chinoitika iko kuita counseling, then kana kuri kurapa obva arapwa panyama nepamweya mukati memwoyo, marwadzo ese anobva aita counseling oitiwa chikoro chechi then otobva azorapwa zvakare.
Asi kava Diogo, counseling yamuri kutaura iyi inongobatsira nyama nemweya kana nepfungwa? Ko midziyo inenge yaparadzwa iyi, bato renyu rinozoyamura sei munhu?
Aiwa, pakanaka maita enyu. Pane zvinezvi tiri kurongedzera zvinhu izvozvo. Bato redu kuti rikwanise kuzoita izvozvo pane zvinezvi hazvigoneke kuitika. Ndechikonzero chekuti vanhu ivavo vakaita izvozvozvo vachirimo munharaunda ende havasati vabatwa kuti atonge vainde mumakoti kuendeswa mumajeri kana kutongwa nenyaya chiiyoyo. Saka tikwanise kubatsira vanhu ivayavo, tiri kuchirwa futi kuti padzimwe nguva vanogona kuzoparadza futi zvinhu izvozvo. Hatizokwanisi kuzviita nechikonzero cheizvozvo kuti zvinhu zvikagadzira bato retikatipa vakirwa futi mangwana vanogona kututsirwa futi kuitiwa zvimwe zvinhu vanogona kutorerwa futi. Saka ndezvinhu zvisiri kuita mune zvakanaka zvinge tii takambomira. Saka zvezvo tichiri kurwisana nehondo tipino deno bato iro rawina vanogona kuzoona kombanzeseri nyaya yati tiri kungorekodza nyaya dzacho dzese zvinhu zvose zvakaitika. Tiri kufira kuti vanhu vakaita izvozvo vanotongwa.
Ko pari zvino nyayawo dzekushungurudzwa idzo dzakamira sei mudunhu renyu?
Right. Pane zvinezvi kushungurudzwa kwacho kunenge kwatotanga zvakare nokudawo kuti tadhizi kunovhota. Saka nhasi uno abedu wabvamuka achingotoye kuita toi toi mukati menharaunda muarea nese vachiita saizvozvo musangano wachishedzera kuti kune musangano munhu wese musangano, then wachitaura mashoko ekushidzira vabereki nevanhu vese kuti munhu wese musangano. Zvaitaura ikoko ndezvekuti munhu wese anofanira kunge pane zvinhu zvakufamba chingoti munhu wese ari kana asina kuvhota kuvhotera ZANU-PF tichasangana tichakuonai. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zviri kuita kuti vanhu vashungurudzikane zvakare mukati mekufungisisa nezvinhu zvakapfuura kumashure.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaDiogo nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndatenda hangu.
Manga makateerera kuna vaAlbert Diogo vanoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu mudunhu remukumbura vachimirira bato reMDCT kana kuti social welfare officer muchirongwa chedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Meya weHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeserwa midziyo kwevanhu vane zvikwereti kukanzuru. Nyanzvi munyadzi dzezvoupfumi dzinoti uori wokanganisa vanoda kutanga mabhizimisi munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande munhau dzechindebele.